achamisa vao dzamomo yevatsigiri vavo kuti utongi hwebato ravo ndehwejekerere nekudaro kukongresi ndiko kuchabuda mutungamiriri webato. Kunyangwe hazvo ruzhinji rwevatsigiri vange vachiti varambe vari panyanga kudzamara vaenda kusarudzo muna
2023. Saka chena Congress leadership ndanditanga ndataura nyaya mutende todaru nyararo todarudo Mwari havasumudzi vanhu pasina rudo isaka siyana nezanu kuti neita bopoto isu tiri nyararo zanu ndegakava ike nochipenga nechipenga vari kunetsana. Our party cannot afford to be disunited. Toda kubatana zvakanaka, haiwa musavhunduka. Vamwe vachiti kune vanogona kuzoti pati inobuda Congress yeita week. Vese vanozviziva kuti pati ndeyenyu. Isu takangobata chete. Varidzi vebhora ndimi. Handizve. Mombe yekuronzera kama wakaringa nzira. Kwete kudambura munyatso woti ndeyako. Unotorerwa mombe iyoyo. So tinozviziva, we are focused, we are united, tiri kufamba nepati. Musavhunduka nezvimwe zvinobuda manewspaper. We are going to our Congress takabatana. Hapana, hatidi munhu anorova munhu, hatidi munhu anotuka munhu. Handei takanyarara, vhoti yako munhu. Waunonga uchida ndiye waunovhotera. Because we are a part of excellence, a part of democracy.
Vachamisa vanoti chinangwa chebato ravo ndechekudzosera upenyu hwevanhu pamudyandigere pasina kudya nhoko dzezvironda sezviri kuitika pari zvino. Vaudza vatsigiri vavo kuti kwavakashanyira kunze kwenyika vakasangana nevatungamiriri vedzimwe nyika vakawanda vakawana rutsigiro rwakasimba. Zvichakadaro, sachigaro wemadzimai muMDC amai Linet Karenyikore vaudza vatsigiri vebato iri kuti hazviite kuti MDC ichinje utungamiriri panguva ino. Izvo zvatambirwa nevazhinji vevanhu vanga vari pamusangano uyu nhasi.
Mr. President, takakupai bhora mukamhanya naro mukanogoresa makamira seMTC. Vamwe vakadawo kurizama zvikaramba vakagadzwa neconstitutional court. Asi mira nava veZimbabwe vakakuudza kuti ndimi president wedu. MDC chaenda Congress muri nyararo. Sana mai tinoti hatidyi Congress. Hatidyi zvigaro. Tinodya basa rekuti isu kana tsvangirai akasiyira Chamisa. Akamuka president kustate house. Mwana wangu adya akaguta. Inini ndadya ndikaguta. Vana vaenda kuzvikoro. Zvese zvoenda zvichibatsirwa. MDC chinonzi mudzimai ndochakarongeka. Kubva 2000 madzimai anomira napresident kusvikira zvanaka ndokuti upenyu hwedu nevana hutsikana. President musatya, vana dzibhora vazero vachange vachikunamatirai kuti muende chete kustate house. Vapresident vemdc tose tochaki chiguta. I love you so much. Thank you very much for standing with the president. Thank you so much.
Mashoko amai Karenyikore atsinirwa nevamuteedzeri wasachigaro webato iri vatendai biti avo vati hazvina kufanira kubvisa komanda wemauto hondo ichiri pakati.
Takashinga namutungamiri wedu baba advocate Nelson Chamisa tipinde munyu Zimbabwe. Ndakamirira chairman's office. Ndoda kutaura kuti hatisikuda mhizhongana. Handizvo here pakongresi yatiri kuendai? Asi pakongresi yatiri kuendai hatichinje komanda tiri muhondo. Tinokuchenda yamadzimadikana.
Vatsigiri vakawanda vataurwa navo neStudio 7 nhasi vamira nemashoko ekuti vachamisa varambe vachitungamirira bato kudzamara vakakwidza nekukunda muna 2023 nekuti kukwidzana kunokwanisa kukanganisa bato. Vamwe vane muono uyu ndiva Crispin Mutero avo vanoti nguva ino ndeyekuti vachamisa vamire vakadero pasina anovakwikwidza.
Vaonera ndaita kuna president varatidza kubatana vachido chavo vanotodawo kuti zvido zvibve kuvanhu. Asi ndatarisa ruzhinji rwavanhu ruratidza kuti vazhinji vachoda vachamisa vapedzise basa ravo. Tozopanana zvinhu zvichinge zvaita sei zvanaka. Ndaona zviri nani. Ndaona zvichitibatsira kuti tomborwisa chinhu wani topedza nacho tozoba havasi kuramba vari kuti kudai kuri kuti vanhu tovapa mukana vopedzisa tozopanana henu.
Ama Isabella Mwaira vanotiwo vachamisa vanosungirwa kutsigirwa navose kuti varambe vari panyanga pari zvino.
Tatoindoza kuti chamisa ndiye president wedu weparty. Hapana zvimwe.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi uyu vamwanzura vati MDC bato rijekerere uye rinosungirwa kuita saizvozvo mukusarudza utungamiriri. Kunyange hazvo vaswereredzwa vachitaura pamwe chete navamudzuri. Vachamisa vatenda zvikuru rutsigiro rwakawana kudunhu reManicaland kunova kwakabva huwandu hwemavhoti avo zvichienzaniswa nedzimwe nzvimbo munyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.